Che kwacha che Zimbabwe ichi chichatamba neAFC jara kuye kuSenegal. Zvitevera mukwatanidzwa yezvikwata makumi matatu nezviviri zvasara makwikwi eCAF Confederation Cup yaitwa nhasi masikati. FC Platinum ikakunda jara mumitambo miviri inobudirira kupinda magungano emakundano aya umo munopiwa mari yakawanda kuzvikwata zvinokunda. Muteveri wechikwata ichi vaPeter Msindo vanoti mukana wekusvika munharaunda yemari zhinji uripo muchikwata chavo. FC Platinum ndiyo imwe zvikwata gumi nezvitanhatu zvakabuda muCAF Champions League kudzika pasi muCAF Confederation Cup sezvakatarwa nevanotungamira nhabvu muAfrica veCAF ava. Mumwe muteveri wechikwata ichi Muzare Filipa Mugwadzo vanoti mukombe weCAF Confederation Cup ndewavo sezvo muConfederation Cup umu musina kunyanyooma semuCAF Champions League.
Makundano aya eConfederation Cup aya haana kunyanyooma, handi kuona tichikunda ini. Tichikafananidza neChampions League yoni, iyo yanga yakaoma. Apa ndotoona kana mukombe wacho chitotora.
FC Platinum yakabuda muCAF Champions League netatu yarohwa 4-1 mumitambo miviri neSimba Stars yekuTanzania. Makore maviri apfuura FC Platinum yanga ichisvika mumagungano eCAF Champions League makwikwi akasvikwa mufinari neDynamos muna 1998. Zvimwe zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica zvichiri muCAF Confederation Cup iOrlando Pirates neBloemfontein Celtic dzekuSouth Africa, Young Buffaloes yeEswatini pamwe neJohannesburg Galaxy yekuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.